A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 23rd, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the upcoming MDC National Congress to be held in Gweru this weekend, where three top female candidates will battle it out to become one of the vice presidents to MDC President Nelson Chamisa.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Ole sine ngwilo olwabesifazane olwabomama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and Livecast if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said earlier on, if you're just joining us tonight on our program, we are looking at the upcoming MDC Congress, where three women, Amai Lynette Karenye Kore, Amai Lillian Timvios, and Amai Tracy Mutiniri of the MDC were nominated to be voted to become one of the three vice presidents to opposition party led by Nelson President Chamisa. So they'll be vying for that post to become one of the vice presidents. As you know, there are three vice presidents. So this time around, they are vying to become one of the top females to be a vice president.
And also must remember that the Congress comes at a time when the country has lost the leader of ZAPU party, Dr. Dumiso Dabengwa, who passed away in Kenya en route to Zimbabwe following treatment in India.
Let's take a listen to what some of his party officials and others had to say about his death and what happened.
Badavenga vashaikwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwavanga vachiri norapwa zvino azofamba nenzira kavazvanzi abheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealize kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya asati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa wokuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga anokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment death yaDumiso Dabengwa nevamwe vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
that there were the voices of some of the party officials and just some people speaking about the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the MDC President Nelson Chamisa also had to say.
Negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa na baba, baba venyika, baba wanga wasina rudzirwa vaisarudza, baba wanga wasina zera vaisarudza, baba wanga wasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika, murume uyu anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo, vakafamba nesu tikakambe natese. Vachitisidzira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokuti siya honai tangomira tega hatisisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tirasikirwa nemagamba akatasana baba vadhavengwa totangira papiko tirasikirwa neshasha nesirina zvemapato tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yekutanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezvipwa asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking on the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the Minister of Information had to say.
Vadzavengwa vanga vari minister wehome affairs muhurumende yedu kwenguva yakatirebei vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yechimurenga saka chizvarwa mwana wevhu ashaya saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwadzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa inochema pamwe chete nemhuri yezimbabwe inochema pamwe chete nemhuri yezapu inova bato ravaitungamirira vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo pane zvaiitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nekuti atova manheru asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa yehurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadzavengwa.
We're hearing the tributes that are pouring in on the passing away of the late ZAPU leader Dumiso Dabengwa. What are your views on the issue? We will continue with our broadcast where we'll be looking at what will be happening at the MDC Congress in Gweru this weekend, where we have three top females vying for the vice presidency to the MDC president, Nelson Chamisa. So give us your view on that too, PJ.
Yes, yala mugela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzene bomama lapho ke esihlaziya khona izandlupe izankathaze ezidibana labesifazane empilweni zabo kulolu hlelo kulomsakazo owestudio 7 owe Voice of America. Lamhlanje uhlelo lwethu siphatha ke udaba lo mhlangano omkhulu owe Congress eye MDC ikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lapho ke okulabathathu abesifazane abancintisana ukuthi bathole isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla lelo ngoba ke isisekelo sombuso walelo bandla isiku basi kukule ukuze kungeniswe kumbe kunikwe ithuba owesifazane ukuba abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abathathu. Abathathu laba abancintisanayo unkosikazi Linet Karenye Kore, unkosikazi Lilian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Kodwa ke ngasikhathi sinye bevele siqoqe ukuthi sizakhuluma ngodaba lolu olwe Congress ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Kodwa ke kube lombiko namhlanje esiwutholileyo ukutshona kukamkhokheli webandla elezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Yena ke obhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho akade ezama ukwelatshwa khona okwamaviki ambalwa edluleyo. Yikho ke usithole umbiko lo lamhlanje. Yikho ke sathi singaza ke siyekele ukuphatha udaba lukamnumzana Dabengwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngakho ke likhululekile ukuthi lisithinte ngocingo likhuluma ngoDabengwa kanye lokuthi waphatha njani impilo zenu kanye lelizwe ijikelele kanye lokududuza imuli yakhe izihlobo labangane. Kodwa ke ngasikhathi sinye sikhuluma ke ngomhlangano omkhulu owe-Congress lapho ke owe-MDC lapho ke okuncintisana khona abathathu abesifazane abafuna labo ukuba lethuba lokuba ngomunye wabasekeli bebandla lelo abathathu ama vice president.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Roundtable. Nasi tiri kuuya panguva apo tatambira mazwi anorwadza veruzhinji sezvo mutungamiri aive mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vashaya. Saka nasi tichange tiri kutaura kana pane vamwe vanodawo kuuya vachipa mazwi avo enyaradzo munogona kuuya. Asi nyaya yedu huru pari zvino inyaya yeMDC National Congress ichange iriko pakupera kwevhiki apo tiri kuona madzimai matatu vachange vari kurwisana kuti vawanikwe ivo vachiva mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Madzimai aya anosanganisira amai Linet Karenye, amai Lilian Timvios na amai Tracy Mutiniri. Vese vari kuti ivo vari kutsvaga rutsigiro. Saka kana muchida kupinda muchirongwa muchitaura nezvenyaya yeCongress yeNational Congress yeMDC munogona kupinda. Uyezve kana muri kuda kupinda muchipa mazwi enyu enyaradzo kumhuri yavaDumiso Dabengwa uye kumhuri yeZimbabwe munogonazve kupinda muchitaura izvozvo. Regai timbonzwa kubva kuna amai Karenye avo vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kuti ivo chii chavachange vari kuunza kubato ravo kana muchinge mavavhotera.
Vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda nawo kubva musangano muno tichitanga. Mabasa edu atakaitawo semadzimai uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament muchimanimani west. Ndikaita maprogramu akawanda ndikavaka nyangwe nemaclinics nemacreche misika zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rural vote rauya ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndino chivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Lilian Timvios veMDC avo vari kutsvaga rutsigiro. Amai Lili, sorry Karenye, iye zvino tichombonzwa kuna amai Lilian Timvios avo vari kutsvaga rutsigiro. Regaiti, tiri kunzwa.
Hello.
Yebo, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Nkosikazi Thaka.
Yebo.
Silahlekelwe liqhawe, siuthole umbiko lo lamhlanje. Wena uthinike ngoDr. Tabengwa.
Dr. Tabengwa, ngimazonga 1963, ngifika ngizwela ngangise China ma hospital, 1963. Safikele ofisini yezapu, sawafika Tabengwa bengamayisa atini okunye okumangalisayo, sathenwa yibo, sibafika emahofisini eTabengwa. Utabengwa ngibuhlungu kakhulu ngilisizi ngoba nxa ngikhangela kathesi animboni umuntu osebenzela iZimbabwe njengoTabengwa. Utabengwa 1962 October baba ngabantu abathi izikhali zingena zingena through the Islam wabanjwa emesikhuni lomazula babe sesengamajengo sodabengwa lawomazula owayemdala kwawongusukhwili moyo owalekhuza icongress labonkomo waba ngomunye wama-founders labojoshua nkomo babanjwa bangena esitokisini wahlala esitokisini belomazula bebethola izikhali zingene zakuqala kusese ngu-NSC kwi-federation. Usikhulu wathi hatshi abafana laba bathi abaphuma abafana abancane abazilitho kwasala usikhwili. Usikhulu wafika kwezambia that was 1963 ngudabengwa lo oTabengwa abasebenzi ongazange uze kubone efront enguye sikhuluma manje yena lo okuthiwa ngupresident u-Emmerson Mnangagwa wathrena ngudabengwa kambe ongazange alokhu nje ngudabengwa ngubani asebesele kathesi bakhangela abasebenza lo Dr. Tabengwa i-Black Russian ngibona ijeni ngwenya engibaziyo phakathi kwabo abantu bonke sebehambile sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe ukwedlula amaqhawe wonke asekhona kathesi engiwakhangeleyo ngathi bani engathi yena umgabe efika kulele sesegane ebuya wahlangabezwa asha ngudabengwa evele egana. UTabengwa silahlekele kakhulu. Mina engikhulumayo uTrevia Thaka engisebenze naye kuze kufike namhlanje. UTabengwa ilizwe selizibuse leZimbabwe waphinde wangena ejele futhi nge-lookout Masuku esekhululile izwe leli wamfaka ejele umgaba. Umkhawuthi wagula wabhubha ithe efuna ukuthi kambeni ulukhawuthi engiwathi akazange avele bamalisa nokuthi abuye njaze ngwabe ulukhawuthi uTabengwa lo uze waphuma sesisiya kuyunithi sokukhulunyiswana uTabengwa lo namhlanje thina ngilokudana okukhulu okumangalisayo. Mina ngomunye onguzaphu lekade ikhokhelwa uTabengwa sisithi ukhipha esizweni esidubekayo esimangalisayo esi-oppressed esamandebeni esikhiphe eGibhithe esihambisa esizweni elizweni lesithembiso uTabengwa sesithile sibuhlungu okunye okumangalisayo ongakazeli kuboni indoda esisebenze kangaka kakho njoba bephile emgabe bebe angikhuluma omnangako ukuthi ngubani osebenze njengoTabengwa yonke laba bakhona ngabantu abedlule ezandleni zikaDingiso Dabengwa sebehambile abasebenza noDabengwa enkomo Dabengwa ngoba mayisi kankomo akuqala athe elokhuzini sisathi iRhodesia 1959 eliyisi labanye bakhe Akem o Ishan Dube labanye ngabaqamba ingabaqedi ikhuluma ngayo uDabengwa osebenze kamgaka osebenze ilizwe leZimbabwe yimthunga ongazange uzukubona
ilizwe lokugcina ilizwe lokugcina Nkosikazi Theresia Thaka lenduduzo kumakhumalo
ilizwi lokugcina kunduduzo kumakhumalo ngithi hayi makhumalo cina uza kuthini udubekile mtakakhumalo uDabengwa uhlale ejele 4 years udubeka labantwana wakufika udubeka okunye ongazange uzukuboni lanamhla kubuhlungu ukuthi uDabengwa ubhubhe umakhumalo wedwa eNairobi ibuhlungu okunye okumangalisayo ngikhuluma lawe angikwazi ukuthi ngikhuluma lobani unkosikazi uJeremia prose uprofetis Jeremia ngikhuluma laye
ye
yelamu umngamu ongithiye 22 March uDabe ngegula kodwa ezama ukuzasiduza kuthi ngokunye okumangalisayo mina engikhulini engabona ukudubeka kwaDingiso Dabengwa abangakwaziyo ukuthi indoda lesithule idubeke kangakanani edubekele ilizwe lele eselinje selizintaka engazizanga lutho mtakamajuma iyehluleka ngibuthakathaka imadolo nzima ithi makhumalo lapho khona cina mtakamandiweni umakhumalo ubhujelwe ngunina afika last month esendleleni engafikile eIndia ngakabuye ukuthi azobona ingcaba likanina
abesebhujelwa yimbaki hayi siyabonga Nkosikazi Thaka
ngiyabonga
That day was Mrs. Theresia Thaka, one of those people that worked with Dr. Dabengwa. And she was saying something so sad again, that his wife, Mrs. Dabengwa, also lost her mother whilst in transit to India. When she was coming back, that's when she lost her husband.
Oh, so
it's a double tragedy for her.
Very, very sad indeed. Kune avo vakateerera parizvino tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Thaka avo vaimboshanda na Dr. Dumiso Dabengwa. Vanga vari kutaura ipo vachipa nhoroondo yekushanda kwavakaita vachitsanangudza zvakaitika asi regai tidzokere kunyaya yatanga tambovhiya nyaya yemadzimai vachange vari kurwisana kuti vawane ivo vachiwana yatingati vice presidency yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa tiri kunzwa kuti tina mai Tracy Mutiniri vari panhare regai tiende kwavari hallo mai Mutiniri
Hello, maskera sei.
Aiwa.
Kukumangwana
Maska, tita skwera zvedu. Vazhinji vangada kuziva kuti imi zvizva mungaunze kuchigaro ichochi chemutevedzeri vaNelson Chamisa muchinge mawana imi muchivhoterwa semwe wamadzimai vatatu vari kuwanikwa vari kuedza kuti vatore chinhanho ichi.
Zvandirikuunza chekutanga ndirikuunza maexperience yeinternational exposure semunhu akashanda kuUnited Nations and being ndakambova diplomat kwemakore akati kuti saka international exposure iyoyo ichabatsira zvikuru kumaketa zita rapresident wangu vachamisa nekuma kumaketa ma NDC policies rinova basa randanga ndichingoita ndisaramba ndichisimudzira pamusoro.
Kune vamwe vangada kuvunza zvakare kuti zvakakosha sei kuti madzimai vawanikwe vachiwanawo chigaro ichi, tichiona kuti nguva yapfuura vanga vari vatevedzeri vazhinji kana kuti mabasa iwaya epamusoro tiri kuona madzimai vakawanda vasingakwanisi kuzawana. Zvakakosha sei kwamuri kuti madzimai vawanikwewo vari pazvinzvimbo zvakadai?
Zvakakoshesesa zvikuru kuti madzimai awanikwe ari pa decision making table kuti body zvinobatsira nekuti zvichemo zvemadzimai zvinonyakunzwisisikwa nemumwe mudzimai, uye zvemadzimai vakarerukirwa kunogugudza dhoo pavanoziva kuti pane mumwe mudzimai, muchiziva tsika dzedu dzekuno kuAfrica ndidzekuti madzimai vanhu vakazvivereka kunowanzopinda mumadhoo evanhurume vanonyara vanotya, ende vamwe vanototya kuti vanozopendwa nebhurashi rekunzi hameno zvaa kunotsvaga muofisi yemunhurume. Saka vakaziva kuti munhukadzi vanoona zvakavarerukira kuuya muofisi mavo, uyezve exposure yandakayaona ini ndakasenzera UNICEF. UNICEF yanga United Nations bandiko rinoona nezvemadzimai nevana. Ndakasenza kwemakore akawandisa chaizvo. Ndine experience yekuti ndinokwanisa kunita tap again into UNICEF semunhu wavanoziva, tochitounza macurrent programs anga ariko kuti awanikwa achiuyawo kudepartment remadzimai. Ndonga munoyeuka kuti nguva ini ndiri kuUNICEF kana muchayeuka Salim Gabe, tisu takamuunza kuUNICEF akazotanga programu yake yainzi Child Survival. Tisu ina was one of the founders akabatsira Salim Gabe to set that foundation or that chapter. Saka ndine experience and also kuEastern Europe kwandaa ndiri former Yugoslavia. Madzimai ikoko vanorarama semararamiro edu kuno kuAfrica. Saka zvinhu zvakawanda zvindakadzidza ikoko, ndinofunga kuti ruzive irworwo ndikarupowo vamwe vangu madzimai ari munhu, ndinoona upenyu hwavo huchizosumukira. Saka ndiko kukosha kunoita kuti mudzimai anga achiwanikwa ari muhofisi. Mabasa nemitemo nechii zviri kunana paramendi, kune mitemo yatakaisawo kuparamendi, andiri mumwewo wamwe vakaisa mitemo yakati kuti kuparamendi. Mitemo iyoyo haisati yaita kaskedi kana kuti kusvika kumagrassroots emadzimai. Saka ndinofungidzira kuti ini ndiwo mukana wandapiwa wokuti mitemo yandakamboisawo kuparamendi yekodzero dzemadzimai ndaakumhanya nayo kunosvika nayo kumagrassroots kuti madzimai anzwisise vaziye kodzero dzavo.
Aiwa, mombobata makadaro nekuti tinenge taita rombo rakanaka. Tinemi madzimai mese muri vatatu, saka tichange tichimbopawo mukana kune vamwe. Imi mombobata makadaro, ndiri kunzwa kuti tina mai Lillian Timvius uyezve namai Linette Karenye, asi mai Timvius ndivo vatanga kupinda. Sandichata mai Timvius mutaure naPJ neSindevele nekuti vamwe ava vanotaura shona. Saka PJ, I think momboenda kuna mai Timvius tinzwe kuti ivo ndezvipi zvavari kuunzwawo patafura.
Siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapho?
Hayi, siyaphila.
Singakangeni kudaba lwakho lokuncintisa, ungaba lamazwi amabili amathathu ngokubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengu.
Ya, kubusuru bakithi. He was our icon. He was a very respected man, and as we show, really, imuliake ilashegele, the lizwe lonke lilashegele. Siyakhala sibili. My condolences all to the family. I'm very sorry. It's a big loss.
Yeah.
Very sorry indeed.
Sibuyeke ekuncintiseni kwakho, ulethani eThekwini leyi ukuze uncintise unqobe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakamongameli we-MDC?
Hayi, ngiyabonga sibili, ngomunye ongenayo endeni ngisebenze kakhulu esikhathi esiningi nabo mama nabo baba labantwana mina mbone ngani njengomama ngingumama olabantwana abangu-4 ngilomzukulu 1 ngingumuntu osebenze labantu kakhulu and ngiyakwazi khathesi sengikwazi ukuthi omama bafunani ontanga bafunani and mina ngithi khona oku what is very very important is going down to the grassroots ukhuluma labantu. A leader does not know everything, but a leader must be a leader who listens to people, a leader who goes down to the people, to the grassroots, to listen to the people and learn with them and uphold and uplift others. So, mina mfuna ukusebenza labo mama izinto eziningi amadoda abazazi ukuthi omama bafuna abazazi. So mina khonapho ngifuna ukuthi ngimelele omama, ngimelele ontanga. Khathesi akuselabo anti. Kudala sasithi siyagijima siye cweba ko-anti, anti encedise inkazana izikhule. Khathesi akusela lokho. So kwaso kufanele ukuthi omama babe ngomama abalalelayo and omama abancedisayo amankazana ethu ukuthi bekhule bengene labo esikhundleni ukuthi bezimelelele kule zinto eziningi kule sanitary ware sihluphile bakithi. Uhulumende wake wapromisa ukuthi hhayi nxa i-sanitary ware ingena elizweni ayisabhadali itax. Kodwa sikuboni akula implementation abantu lokhe bebuya layo lokhe bebhadala. So izinto kule zinto eziningi engifuna ukuthi ngizenze, kodwa kakhulu kufanele ukuthi sike sakhuluma ngizomunye umama ekhulumi esithi khona kwakhona omama emakhaya abakwazi noma le constitution yangikhona ukuthi iba protector kanjani. So kufanele ukuthi sifundise futhi omama ukuthi bebekwazi imithetho, imithetho ebaprotekthayo bona labantwana. So izinto ziningi ezokwenza, kodwa mostly mina
ye ubathembisani ke labo abaza kuvotela.
Ikhe ngikhulumayo mama.
Yeah.
Thina I am a unifier. Thina we are an opposition party. And then nxa silama divisions lapha lalapha. Kufanele ukuthi sibambane. Sikhangele ukuthi bakithi ilizwe leli singathuthuka kanjani. Sesi kufanele ukuthi sibe sibambane. Sibe sicabange ukuthi sincedisane ukuthi singayenzani ukuthi uhulumende lo elalele abantu. Uhulumende lo seyehlulekile ukuncedisa omama, ukuncedisa izimuli, ukuncedisa abantu beZimbabwe. Sesikhale sakhala. So kufanele ukuthi uhulumende lo sivote. Mina ngifuna ukukhipha ukusaba okukhona kubomama.
Yeah.
Especially emakhaya.
Oh yeah. Wathi ngibambe umlomo khona lapho sinikane
ithuba.
Nkosikazi. Wathi ngibambe umlomo khona lapho. Uke ume kancane sinike ithuba omunye owesifazane owesithathu la elincintisana laye. Nkosikazi Mtiniri mbe
Karenye. Amai Linette Karenye Kore tinokuchingamidza emuchirongwa. Hello, amai Karenye.
Hey.
Hello.
I'm hearing you loud and clear.
Atatati ameno tifoni zaita sei. Tinotenda kana muri kutinzwa. Muti tsananguro kuti pane vangada kuziya kuti imi zvii zvamuri kuunzawo patafura. Kana muchinge mawanikwa muchiwanikwa muchivoterwa kwa muri kuenda uku kugweru ku National Congress yenyu zvakakosha sei kuti muwanikwe muchiwana mavhoti ipapa kuti muite mutevedzeri wavachamisa.
Ndinoda kutenda Marvelous nekuti wanisa mukana wekuti titaurewo zvatinoda kuunza kumusangano wedu. Chekutanga ndinoda kuti ndinge ndiri mukadzi achakwanisa kukumbira kuwana vhoti pachigaro cheuvice president. Chishuo changu nezvandinofunga ini kuti ndingaunza, chekutanga ndinodawo kuti ndinge ndiri munhu anokwanisa kuchengetedza musangano wedu maprinciples acho, kuwandiri munhu anoshanda ari pasi papresident wake pamwe chete nepati yake. Ndinodawo kuti ndinge ndiri mai vachakwanisa kuti ndiumbe musangano wangu kutungori a very strong institution. Ndichazviita sei? Ndinodawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda a good culture yetolerance, yekuti vanhu vange vanhu vanoparticipata murunyararo vaine pfungwa dzavo. Ndichikwanisa kurana maprograms ecapacity building kutrena vanhukadzi, vanakomana nevanasikana under my office. Ndichadawo kuti ndinge ndichiita make sure kuti culture yedu isusu tichiri mutraditional conservatives, and ndiri kuona tiri vanhu vajaira kusenzesa chinhu zvechinyakare zvinotipa kuti tikwanise kutsvaga vhoti. Saka ndoda kuti ndiite embark on a rural transformation. Because isu seMDC kumaruwa ndo kwatiri kuda kuti tiende tinobvisa fee kuvanhukadzi, kuvana baba, vanakomana nevanasikana. Saka ndoda kuti make sure kuti I will build a strong base yerural constituents. Ndobva ndaenda kunoita make sure kuti taita victory under what circumstances any election inonzi iri kuuya toiwina, nekuti isu tinenge taenda kunogara kumaruzevha tichiita maprograms. Ndagara ndiri munhu anodziva zvekushanda nemumaruzevha, and the experience yandinayo nekushanda kumaruzevha ndeyekuita make sure kuti taita vhoti rinoita kuti President Chamisa come in election vange vachihwina. Ndichange ndichida kumhanya neprogram as a woman. Ndine zvizhinji zvandakawana experience kuti tiri kuleka nyaya yekusimudzira vana vane matalents. Ndoda kumhanya neprogram yementorship kuita make sure kuti zvatiri kukura tiri kuchembera Marvelous. Mukuchembera kwedu tinoda kuti tinge tiine vana vatichaguruma, kuti pauchabva paunational chairlady nemadzimai sekubva kwandiri kuita ari kuuya achitoro wanga achiteedza zvakanaka zvimwe zvawakaita zvine izvozvo zvanga zvichishandiswa zvichipamba. Ndiri kudawo kuti pandichaita semunhukadzi udeputy president ndinge ndichisimudza bato rangu kuti riendewo a global platform kuita make sure kuti tine each legitimacy tinge tichinotengesa musangano wedu kunze, kuti isu vari muSADC region nevari kune dzimwe nzvimbo vauye vanzwewo zvichemo zviri muZimbabwe nekutambura kwatiri kuita semhuri nemugarire wedu. Ndichada kuita make sure kuti the issue of gender mainstreaming, I know very well kuti musangano wedu yes vanhukadzi varimo muzvigaro, asi hatisatasvika level yekuti tinyatsoti pano tavo tawana zvigaro zvakakwana. Chekutanga chatakatomhanya nacho tikachihwina ichochi kuti tiite one female VP, tinoda kuti tichisimudze chiende nechepamusoro kuti kubva from branch level up to national level tinge tichimhanya neissue yegender equality, nekuti musangano wedu une policy ye50-50 in terms of positions kubva pasi zvichikwira. I just want to make sure kuti inini ndinoita unify vanhu kuita make sure kuti taunza unity in the party. Toita reach out whoever ari panze kuti afile kuti inini ndiri part of the institution. Toita make sure kuti zvese zvatichaita zvafamba nemazvo.
Ya, tombokubatai muromo muri ipapo. Tine muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwavari. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Inini ndinonzi Anna Wemende. ndiri ku United Kingdom.
Ehe, makadi Sister Anna.
Ah, ini man, dafara mandisa munhu anaka ndichishuva chaizvo kutaura naye. Maikore makadi.
Maikore muri kuumoreswa pachirongwa taurai zvenyu nawo.
Ini ndiri kufara. I've been listening to what Zvavanga vachitaura izvo pachirongwa. And my core has got my vote. My ava vanoshanda kubva pakatanga kusimuka MDC pazvanga zvakaoma ndanga ndichivatera ndichiona matsoka avo iroro simba ravanga vanaro rekusimudza musangano kuti kutisvike patasvika even mukateerera maimpromptu speeches avo nezvavari kutaura kuti empowerment of women if you educate a man yes madzidzisa an individual mukadzidzisa madzimai zvamataura paurongwa hwenyu madzidzisa rudzi vana mai vakamhanya nechitandesa zvanga zvichiita maikore MDC is going to reign into the next century and ichakura ikaita cyclone chaiyo chaiyo nokuti kumaruzevha uku vana mai vachakadzivirirwa zvavataura zvese ndinonyavabata masiko menaaka ndichiisa masosezi kuti ndoda kubvunza kuti vanoiti vazadzisa which means kuti ibhiza riri kutomhanya richizuva even zvekusiirana kutambidzana chimuti zvakanaka kuti vanhu vasachemberera pazvigaro vazive kuti tinochembera tinosiyira vana vadiki vachine simba nenjere nekufambirana nenguva mageneration gap anotisiya tinemwe mufungiro wezvakasarira saka putting young people in positions ivo vachienda pamberi vachitirawo vamwe ruzivo rwokuti vabate vachisvika vachiisa zvinowani vachisanganisa ini ndazvifarira zvikuru
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisi ana meno kana muda umboti rimwe kuna maikore tisati takudhropai maikore muripo here munzwe zvava zviri kutaura sisi ana
aiwa ndiripo ndinoda kukutendai mudikani mwari akuitire zvakanaka we are together and by the end of the day tine program yandiri kuti under my office yedzoka uyamwe yandiri kuti kusiya kwavakaita zvamuriya chidzoka kumusha iwe uri kudiaspora ugorejesta ugozovhota mune any election kuti baba tamisa vaende kustate house
ndosatiri kushuvira izvozvo kuti isusu rukuvhuke rwedu rwuri ikoko kwotinogodziti yamwe kuno inini kuno uku chero ukafamba uk yekahoni pakanzi gutu saka ndinoda kuti birth certificate rangu ndirambe ndichivhota kune kumusha kwangu kwandakaberekwa ndokune mwoyo wangu neupenyu hwangu nelivelihood yangu
mashoko makukuti tinokutendai isisi ana muve nezuva rakanaka maikore mombobata makadaro nemamwe madzimai rese batenyu makadaro PJ we're hearing there from a caller who's saying that she was inspired by what maikore was saying about you know looking you know at passing the baton on to the next generation I think you know let's go to you so you can take one of our guests since they've been waiting for a little bit you can go ahead
yeah kulomlalelo khona hello
hello
yebo linjani
oyi senator team viewers it's go ahead it's okay my team viewers is waiting for you for Ndebele
okay amenzithe ngxenye kungena omunye
no
nkosikazi team viewers wena ke ubusachasisa laphana izithembiso olazo kodwa ke kungenzakala ukuthi njengoba lingahamba esifazana lonke libathathu kungenzakala ukuthi kube ngonqobayo omunye wenu akusoze kube lokhophe na lizaqhubekela phambili lisebenzela ndawonye
iqinise ukuthi idemocracy noma lingaba lingu-three nganti singu-three khathesi nganti
ye
kungawina one kufanele ukuthi sonke silandele i-position asokuthi yikho ukusebenzela umhlangano i-position yokuthi nje izinto zibe lula ukuthi sisebenze kodwa i-position I can make a difference from where I am. From branch, I can make a difference. The difference is the love for the people that I have. I have worked so hard in this party. I have worked so hard within this party. I was treasurer, and I became chair main wing. I have been chair twice. Now I'm in the executive. I've been shadow minister for home affairs. I've done a lot for this party. And I do not think a position defines me. But what I can do for the people, the love of the people is what makes the world go round.
Yeah.
So this is my calling. That's why we're meeting Mumasalo Abant. And I think if one of us wins, that does not stop me from working for this movement.
Yes.
Because this party was never formed for position, but it was formed to remove bad policies that have been that have made people suffer in Zimbabwe for this long.
Yeah.
So
we're
going to work wherever I am assigned, I will work.
Yeah. Mkutazo bani ongayipha kwabesifazane ukuthi labo baqunge isibindi bathathe izikhundla lezi ezaphezulu ngoba umkhuba okhona kathese eZimbabwe ikuthi abesifazane abaningi sebesesaba ukungena kwezombusazwe ngoba besesaba ukuhlukunyezwa.
Lelo liqiniso. Umuntu ongumfazi nxa efuna iposition uyathethiswa kulezi zinto eziningi, uyesaba noma noma ukuma nje ekhuluma ukuthi mina ngifuna lokhu lalokhu. So imanifesto yami eyinye yeyokufundisa omama i-public speaking, onkazana i-public speaking, ukuthi babe le-confidence yokukhuluma, ukuthi babe le-confidence yokuthatha lezi zihlalo. And khonokho kade kukhulunywa ngabanye ukuthi wakho khona kufanele ukuthi omama, abantwana, ama-youth nje, onkazana bethu abancane laba, kufanele ukuthi sibagrume. Sibagrume labo bengene kuma-position ukuthi bezimelelele. Kulezinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi kunokunengi okukhona nxa ufuna i-position ukuthethiswa, but as women we need to be strong. You know, we need to be strong. A lot of men, they are insulted, but they take power and they take positions.
Mm-hmm.
So that is not, we cannot stop because we've been insulted or we've been, you know, we are being undermined.
Mm-hmm.
So women of Zimbabwe, we must arise.
Thank you so much. We must stand up
and say enough is enough. That is the only way. And I cannot do it on my own. We have to do it together.
Mashoko makukutu. I'd thrown a question that, okay, there are three of you vying for one position.
Mm-hmm.
Are you going to be able to work together after the election?
That's a good question. Let's throw it to Maimutiniri. Maimutiniri muripano, trukonoti muriva tatu. Mese murukukwiza kuti muve mutevedzeri wavane usonchamisa. Mumwe wenyu mumwe chete pavatatu wenyu akakunda. Munozogona here kushanda pamwe chete semadzimai.
Ichokwadi ini ndine experience yekushanda ndisingapinde mafaction. Ndine experience yekuita unify vanhu, vanhu vakatresa track record yangu, vanoona kuti inini handibelieve in factional politics. Ndinobelieva kuti vanhu vakashenda vakabatana vari team tinowana maresults akati wandei. So muofisi ya vice president ndichimirira kubatsira vapresident Chamisa, handifanire kuwanikwa ndichizoti ndamo muofisi tapakati pemafaction kokuti uyu anobhilonga kwakati, uyu anobhilonga kwakati. Ini ndinofunga kuti my stature nezvandataura kuvanhu zvinoratidza kuti ndiri unifier. Ndinoda kubatanidza vanhu vese kuti agenda yedu inge iri agenda yekusimudzira upenyu hwevanhu, agenda yekuti mapolicies avachamisa anzwikwe globally. Even musadhaki ininondoda kutaura kuti ndine urombo nekushaya kwaita brother wangu Wadumiso Davingwa. ini background yangu ndiye kuzapo. Ndakatanga activism yangu ya politics ndiri kuwadilafu. Saka brother Dumiso is a very close brother to me. Ndakashanda naye. Saka Andrews wakuru wazi wapati ma values. Avakasia matiri. Ndo Andrew nyakure mekeza. Nekuti sutaka fundis kwa rudo. Nekusa divider, divider wanu. Saka fundis kwa tunofana kuita bring people together. Saka spirit ya wa Dumiso. Ningango tujangu meiso rest in peace. Because I knew Budi GD for a long time. So I need to note the spirit that I can see when I want to go. The spirit that I can see one another, the two ngomozi, now what did the spirit that I can see the one? Neri nyararo. Munozi ya vanu vese mkatresa vanu vese vane history ezapu activism. Havana nguwa yeku divide vanu, havana nguwa yeku rovana rovana ni vanu, havana nguwa yeku popota popota. Saka inini I'm bringing a culture yeku bata na kwe vanu. I'm bringing a culture yeku in the presidium. So that my president can concentrate on my issues yeku batira nike Zimbabwe. One of my problems atina omu Zimbabwe munu. President Chamisa one of my challenges akati one day. So he must be the vice president as my faction. Ari kungo focus kuti what can we do for our people? What can we do for our women? What can we do for our youths? Saka ndo zvandiri kutaura inini semudzimai ari kuda kuita vice president wa Chamisa andina zvema faction. And inini ndoda kuzoparidza shoko rekuti mu MDC hamufana kunge mine ma faction.
Tinotenda regai tende kuna Mai Karenyi manzwa mubvunzo uyo. Tinoona muri madzimai matatu. Mumwe wenyu akakunda ipapo. Munozogona kushanda mese here zvakamira sei ipapo?
Ndinoda kutenda mavelas. Chekutanga regai ndingoti handina kuwaniswa mukana wekuti ndibatewo maoko kumhuri yeZimbabwe nekushaikirwa kwataita nababa Dumiso Dzabengwa. Ndopinda munyaya ini vazhinji vanondiziva background yangu kubva 99 musangano uno uchitanga vanozviziva kuti ndiri munhu akaita sei. Ndiri munhu uya asina zvekuti kana wanetana nemunhu woramba wakabatirira kusafara kana kuramba uchitsamwira vamwe. Ini ndinobhiliva kuti sarudzo dzatiri kuenda wani wedu akakunda, ndinobhiliva kuti iyeye ndiye asarudzwa naMwari uye ndiye asarudzwa nevanhu kuti agotungamira mufaiti yezi dziri kutevera. Ndinotonga ndiri mumwe wangu anoti chero dai kuchida kubatsirwa with anything in terms of main power, in terms of ideas, in terms of working experience, ndinenge ndiri poka kubatsira. Because for 5 years zandaka manya nazo, ndakakwanisa kushanda nemadzimai eZimbabwe yose, ndikakwanisa kushanda nemayouth, ndikakwanisa kushanda nana baba. Saka kana iri nyaya yekuti tingazokwanisa here kushanda, inini ndinoziva kuti where there is love, hapana pane dambudziko. Where there is love, there is peace. And I believe that after the election has got nothing to do with it. I win and yan. Kumusangano wedu takagurumwa nenature yekuti sarudzo hakuna anoti ndakunda, asi vanhu vangokupa mukana kuti chimbotungamirira pari zvino. Next time umwe otungamirawo. So I believe that after this Saturday, some Sunday morning, vanhu vanenge vakuziva kuti pakati pedu wavada ndiani uye atapiwa naMwari ndeupi. Tapedza izvozvo toshanda tese, nyika yedu yobudiri.
Mumbobata makadaro, tine mutereri ari panhare pari zvino. Regai tiende kumutereri. Halo, kola.
Halo.
Makadi yenyu mukoma, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Hilary Chibaya.
Ehe, Makadi mukoma Hilary Chibaya, muri kupi?
Ndiripo, ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu, muri kunzwa iri mudarirwe.
Ehe. Ini ndiri kungoshuvira kuti kuri kuenda ku Congress yeMDC. Totarisira kuti MDC painobva ikokoko hapana, hatitarisiri zvekuti pachava nekuparadzana. Tinotarisira kuti vachakundwa vachabvuma zvichabuda musarudzo. Kana vabvuma zvakabuda musarudzo, vozoshanda nevamwe vanenge va wawina wacho. Saka at the end of the day, the party should emerge as the winner from the Congress.
Aiwa, mashoko makuku, tutunokutenda hii anjazi regeiti taureneva nyarikani wedu nukutunguwa zedu za ajiganana ati mkupeta urukuro yedu. Asitoda kutora mkana uno yukumbo chingamiza varipa life feed yedu Moses Beta, rest in peace wada vengwa arukutaura. Amos Nguyenyanzi, rest in peace our hero da vengwa. Dunlebo Sikoti, and rest in peace comrade da vengwa. Vasikoti varukutisha kare, gone too soon, rest in peace comrade. Tichaona biriyati matika, rukne matambudziko mba, ati please call me. Sera Mazengera, kuti rest in peace Father Zimbabwe, siyabonga sonke. Apostole angada kufonerwa Sela Mangenera kuti ya amai kore chokwa divano shanda tokuda ya amai tendai mashonga kuti ndiriku kona isi mavi munofara ere PJ ya menuka na uneva ripa live feed tisataenda kwa nyarikani vedu.
Ye ngilabo lapha abasilandelayo siyalibonga ngokusilandela kwenu kanye lokubukela lomsakazo kanye lalolu hlelo uJunior Sibanda uthi salibonani basakazi siyalithanda liqhubeke lisifundela izindaba. God bless you Wilson okhulumayo ngise Yoville eJohannesburg. Pamela Khumalo uthi salibonani and lo kanye lo analyze Ndlovu la uthi salibonani. Upoaz Jaya Guru, Utiena, Anopinda Vatove Nai, Busani Buso Busani Mbuso Dintini, Ukanyele Chain Mkandi, Ukanyele, Nyagubona Konangapunga Sengilandi Chain, Jose Dube, Utigalali Mutolo, Ubaba Utabengwa, Slashegelwe, Singum Twagazi, Trace Masatini, Galali Mutolo, Malume, So Said Bantu, Austin Mube. La yutu kona ekwengweni uti ya na u support you ladies. Norris Jones Matarirano Moyo, rest in peace Baba Didi. Tandiwe Mavunda, Lala Ngukolo, Kawe la Makawe. Austin Ngube kutuwa umasalu wabantu kuluma ngumunye wabu mama laba abatatu abaza ngantisa kuketu. Rest in peace, Baba Didi. Zororai Murugare, Mutendai Mashonga. Lungi Ndlovu, Laiuti, rest in peace, Baba Didi. Kawe la makawe.
Tunemwe mtereri, satisa peta iduchurungwa. Alo, kola? Alo? I think we get to reva nyarikani vedu PJT, vatango petsa iduchurungwa chedu. Toti kuna mai kore. In 10 seconds, mungo taura imi kutivanu wako fotele nda ye. Tosenda kuna maimti niri toita maimti mviyo sto watafara.
Ndinoda kukutenda ye, wa mnawe MDC, waru kuteerera. Uye ndo kutenda ino kutipataka tendera tuchita makokasis, makati pamukana. Kutipita ure mapolisi zedine shatino da kuita. Mungo kumbira wa foti enyu. Nekushanda kwandaka ita ndemi, ndinoziva kuti munoziva kuti takashanda zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka, musiye Saturday ndokumbira voti yenyu, voti limiti karenyu. I love you all. Thank you very much. God bless you.
Mai mutinhiri taura yenyu. Hello, mai mutinhiri.
Ose ari kuya kukongresi yedu yeMDC kugweru. Ndinokumbira voti yenyu, ndinokutendai nekundiremekedza kwamakaita nekundigatira kwamaiita pandaitaura manifesto yangu. Ndinokutendai nemashoko kwamakataura kuti experience yangu neprogram yenational healing yandoda kuunza kuti tipodze maronda evanhu vakashaikirwa vakashungurudzirwa hama dzavo zvichiburitsa neno wacho ndakaponderwa mwana nesystem yezano namaitaigamara ndokuvaiisa muminamato yangu nevese madzimai vakashungurudzwa ndiri kuti ndokumbira voti yenyu tirabatsika minamato tinoziva kuti vatungamiri vanogadzwa namwari saka
amai mutinhiri regai tikukate ipapo topawa maitin views chance maitin views PJ
yeah unge elako elokugcina 30 seconds
yabonga mama ngifuna ukucela ku abantu bonke nomhlangano wethu MDC ekhokhela ngubaba wethu Advocate Nelson Jamisa. Ngicela nivote on Saturday. Ngifuna ukuba nguvice president. Ngifuna ukusebenza sibili ukuthi izane uPF iphume. And ngifuna ukusebenza labo mama, labo ntanga, lamankazana. Kufanele ukuthi iZimbabwe yethu sibe proud ukuthi we are Zimbabwean.
Yes, siyabonga nkosikazi.
Passion sibile ukusebenza. Ngicela nivoti yenu bomama labo baba.
Siyabonga kakhulu.
No extra time. Unfortunately, as an extra team viewers, there is no extra time because we're really down to the wire. But, you know, good luck to all the ladies. I'm marvelous. Mfanganya Huye saying have a very good night.
Nalamu Praxitus Jeremiah Niti Lisa.